mitambo sangana nezvakadaro mukore apfuura patinenge tichironga zvinhu zvakafanana neizvozvo hazvimbotishamisi kuti Herald inoita zvinhu zvakadaro ndizvo zvavagara vachiita makore ese patinoronga zvinhu zvakadaro maziro edu tiri kuita zvinhu zviri pamutemo tiri kudedzera gwara constitution yenyika inotaura kuti vashandi vanogona kuratidzira kudemonstreta ndizvo zvatinota kuida saka tatimbopindura zvedu ivavo vanonyora hatinganyarari asi urongwa huri kuendera pamberi chaizvo
urongwa huri kutungamirwa nani nekuti tinoona vari kukusoropodzai vari kuisawo bato remdct mukati
hatina kumbokoka vanhu kuti vatijoine pane zvatinoita isusu sevashandi kana kuti tinota ruvatsiro kwete inyaya yevashandi nyaya dzese dzatiri kutaura nezvazvo zvine tokuita nevashandi chete
makwanisa here kunge muchiwana mvumo nemapurisa kumatunhu ese amucharatidzira
tanyorera tichivazivisa kuti ndihwo urongwa huripo nenyaya yekuti tinoda kuti vativatsire pamugwagwa vachikontrola traffic apa vachitiperekedza ndizvo zvatinoita nguva yese hatisati tawana mhinduro except kubhulawayo kubhulawayo ndipo vatipa excuse yokuti havana vanhu vanenge varipo zuva iroro vati ivo havana manpower tikutarisira kuti procession iyi ichatora mahours mairi kubva na10 kusvika na12 o'clock tinenge tapedza procession yedu tapa petition kumaofices tiri kupa maofices elabor kusina maofices elabor tiri kutarisa kupa maofices aresident minister